Nhumwa dziri kuuya dziri kubva kunyika dzakasiyana-siyana. Tine nhengo dzinoita idzo gumi nematatu, 13 countries dzinova ndidzo dziri muno muWashington. KuZimbabwe kuri kubva Honorable Chinamasa, ndo vakamirira nyika yeZimbabwe.
Zvii zvamuri kutarisira kuti zvichakurukurwa pamusangano wamunawo nhasi imo muno muWashington?
Tine hurukuro dzinokwana idzo kuita shanu, dzese dziri kuitwa nechirungu. Yekutanga inonzi working with private sector in job creation and sustainable growth, kutaura kuti izvo private sector ingabatsira sei mamwe masangano kuti ave anowana mabasa ekuti vanhu vaite. Example iri kushandiswa paseminar inoyi inobva iyo kuIndia, kunonzi kwakacreatwa mabasa anokwana kuita 2 million. Ivo vashandisa $8 million, asi vakakwanisa kugadzira mabasa akawanda kudaro. Kwozoita nyaya yeprivate sector partnerships, ndo imwe ichange ichitaurwa. Kuchizoitawo iko kutaura nenyaya yekuti public investment inobatsira sei kuti nyika yeAfrica ive ichikura.